Mumaward mana emasvingo aitwa sarudzo nhasi anoti 3, 4, 5 ne 7 kwange kusina mitsetse mikuru mangwanani kusvika masikati sezvo vanhu vange vachiuya vari vashoma vashoma vachivhota murunyararo. Mitsetse midoko yaonekwa pazvikoro zvemushakashe nerujeko kuward 7 asi yakurumidza kupera vanhu vakazotanga kuuya mumwe mumwe. Vanga vachiongorora sarudzo dzanhasi mumasvingo vati vakatyamadza kuona vanhu vashoma vachienda kunovhota sezvo vaitarisira kuti vanhu vazhinji vachabuda musarudzo idzi sezvavaita munguva dzekutsvaga rutsigiro. Mumwe wevanga vachiongorora sarudzo idzi akamirira sangano reCitizens Action in Southern Africa kana kuti siasa vaProsper Tiringindi vati sarudzo dzaitwa murunyararo.
Asi dambudziko rataona ndiro kuti vamacitizens asi kunyatsonzwisisa, especially akazoregister after proclamation yakaitwa maviolations. Saka wamwari kudzokera kudzimba vachitsutsumwa, asi tinofanira kungokurudzirwa kuti haiwa in 2023 vanofanira kuti vadzoke vanodi vazovhota masita avo anenge ava muchimuvhotasiwo. Saka ndo chimwe challenge yatangotita sokuona.
Mukuru anoona nezvemabasa musangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mumasvingo vaZEC Spodurai vati sarudzo dzofamba zvakanaka uye vanhu vazoita vashoma mukufamba kwezuva.
Hairi kufamba zvakanaka, vanhu vari kuuya asiko zvino maline amadichi vazhinji vauya makuseni abulati vari kuita nerunyararo zvinofadza chaizvo.
Kunyange vanhu vashoma vange vachienda kunovhota vange vachikwikwidzana, vataura neStudio 7 vati vanotarisa kukunda musarudzo idzi. Mumiriri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC muward 3 mumasvingo vadokika Muzonda vati vanotarisira kurakasha vari kukwikwidzana navo.
Vanhu vari kusimuka vachiuya vachivhota ende ndiri kuexpecta kuti mangwana ndinoenda atomwi muofisi ende ndiri kuzopinda. So far pamapolling stations andatenderera nhamba yacho yese yapa vanhu 420 vandaona wauya kuzonovhota. Saka ipapo pa 420 handiri pa300 handizivi hangu hangu asi ndiri pa300.
Kuo ari kumirira bato reZANU-PF musarudzo idzi muwadhi imwe cheteyo vataurai mudzviti vatiwo ndivo vanenge vakanzera mangwana panoziviswa zvinenge zvabuda musarudzo idzi. Nhengo yeCCC kumweneze East vatendekai mhandizvidza vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo dzevamiriri veparamende sezvo vanhu vazhinji vabuda kuzovhota murunyararo kunzvimbo yavo, kunyange pakambobuda mashoko ekuti masabhuku munzvimbo mavo vaoende nevanhu vavo kundovhotera bato reZANU-PF. Kunze kwesarudzo dzemakanzura mudunhu remasvingo kwange kune sarudzo dzevamiriri veparamende kumweneze East uko kwakasara kwakashama pakashaya vaiva mumiririri vajuzbi oma veZANU-PF pamwe nechivi South uko kwakadzingwa vakila zivu nebato ravo reZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.